handioni pane musiyano unoboonekwa pakati pavo because vaviri havakakura vese. Vamunangagwa anototi vamugabe ndeyo yanga iri mentor yangu. Saka makaona munhu atobvuma kudaro even pamusi wechishanu painauguration vachiti vamugabe ndo leader wangu, ndo mentor wangu, ndo akavadzidzisa. So matongero autazoita iwo achazosiyana sei namentor wako? Hapana patakabhonzwa makore ese vakafamba navamugabe vachizoti ah, but mentor wangu aireswa pakati, aireswa pakati. Kwete, vaive vari vese pese sebhurugwa debhandi vachiwirirana vachifamba mugwara vari vese. Saka chavanozoti zvino ndokuti vamugabe vasuduruka, ini ndazove panyanga. Chandichachinja kuita nani ndeizvi 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 ndekuti uyu aireswa pakati pakati, hapana.
Tiri kunzwa kuti vanhu havana kubatwa zvakanaka nemauto munguva yasanduka zvinizvi. Tingati zvakaitwa nemauto izvi munongedzo here wehurumende yavamunangagwa?
Ndizvozvo chaizvo, ndinowerera nemi vachoto. Patoita munongedzo wekuti pasvondo rimwe chete mapurisa haana kubviswa mumigwagwa mumistreet ndekuti vane corruption. Vakabviswawo nenyaya dzepolitics dzanzitove dzefactional infighting yanga iripo. Apa paakunzi masoja akupinda achisunga uyu kuti ndo nhubo dzacho dzavati tanchapindirira kuti tisunge. Takangonzwa nyaya dzekuti kurohwawo, akazorohwa vakavharirwa, akasungwa kumeso zvaitaurwa namadhuku nezuro kana pastudio 7 sezvo variwo gweta ravatombo kuti vatombo vatoti ndakavharwa kumeso, ndakatenderedzwa ndichitobvunzwa ndandiripi, ndakazodii. Zvino ndopavakuzotwa kumapurisa, ndo nyaya payakuenda kudare. Pasvondo rimwe chete vachoto ndo zvatoratidza kuti saka ndo rule of law yatichaona here muzimbabwe itsva yacho iri kupemberera vanhu iyoyo, nekuti vanhu vanongonhongwa kudzimba dzavo vonovharirwa vakavharirwa kumeso vasingaendeswi kukamba dzemapurisa vasingazivi kuti varipi vachirohwa, then pavazodira havo vozopuhwa kupirwa kumapurisa kuti orait torai munhu uyu tapedza naye. Handioni uri mucherechedzo wakanaka iwowo wezvinhu zviri kuuya.
Ko imi varwiri vekodzero matanho apa hamuri kutora kuhurumende yavamunangagwa?
Sezvo vatiri kutanga isu sekutanga kwatiringoitawo, tichabotangawo tichitoboita mhere tichiridza kutaura pamusoro nezviriri pasoro, kunyora kutaurawo pamaredhio seizvozvi. Takaonawo mikana pane mimwewo mukana yekutaurawo kuti vanhu vanzwe kuti vakomana apa ngatingwarirei apa. Saka ndinoona iri nguva yekuti tiite awareness iyo iya, kunyora kumapepa, mumaredhio, mumatv nedzimwe maplatform amwe atinogona kusangana nevanhu kuti tingatibotai bhora pasi tisabotange kupemberera kuenda kwamugabe tisingazivi kuti tataura bvumidza kuti chipinde ichi chii chatiri kupemberera ichi. Ndichiti makorokoto makabvisa vamugabe maita basa muri magamba edu. Aiwa, ngati tese mahuman rights anomirira kodzero dzevanhu kuti vanhu vazive kuti pano paita nyaya, pano pangangove paita chinhu chitove chinototyisa kukunda tatanga tiinacho ichi 37 years yatanga tiinayo. Saka tofanira kuramba tichitaura tichiita kuti vanhu vazive, vangwarire, vanyatsoona nemaziso ari soba, asina kudhakwa kwomuti vamugabe ngavabve mugabe masgo mugabe mazoka naenda then what. Ndo period yatavei vakaenda. Zvino zvii zvakave nazvo zvatsira vamugabe zviri nani here kana kuti zviri zviriwe?
Imi vambofana mungatiudzewo here zvinoitwa nesangano renyu kuitira kuti vateereri vazive?
Isu seZim Justice tinomirira kodzero dzevanhu. Tine magweta atinoshanda nawo senetwork, tinongoita networking nemagweta nemamwe mahuman rights activists tichiri vatsva hedu, tingove negore tave mudariro. Asi tinenge tichinetworka tichitaurirana tii nevamwewo magweta nevamwe mahuman rights activists kuti batsire vese vatinenge tanzwa vanenge vapindawo munyatwa dzekutyorerwa kodzero dzavo, uyezve nekuvapa rubatsiro pachena. Zvinoboitawo vamwe vakaita sana Zimbabwe Lawyers for Human Rights, asi tibata kwese kwese kusvika kana kuvashandi vari makambani vasingawanzobatwi batwo kana paakupinda kodzero dzavo vachipihwawo rubatsiro rwepachena nemagweta. Saka tinobata hedu, hatisariri kungoti vashandi chete, tinobata munhu wese anonzi kodzero dzake dziri kubunyikidzwa kuti awane rubatsiro pachena pasina mubhadharo mumatare kana kuvamirira kwese kwatinenge tichiwana mukana wekuvamirira kana kutongoreza awareness kuti vanhu vazive nezvekodzero dzavo kuti dzinofamba sei. Ndo zvatinoita.
Aiwa, tinotenda vambofana nekuva nenguva yekutaura nesu.
Totenda vateto, maita basa zvikuru.